Nagonere kurira,
kesiya
kano watakungo kushira,
watakungo,
tienu watunga mira, tienu watunga nati chene seranzira,
chene seranzira,
hasite sendo nyama,
ayo,
sinote zimba paka tite hana,
tite hana,
choku ita apana,
apana,
kungo mira mere ya mangwana,
mere ya mangwana,
kuna utipudre, nabanu watamu, nabanuwa, kuna utipudre,
Zarwa cheZimbabwe Mzimazi Senyule uyo akasikwa nemotokari mumugwagwa akafa nemusi wemugovera wapera achachengetwa nemusi wechipiri zvita 18 kuGermantown kumakuva eAll Souls muno muMaryland. Mhuri yaMuzii yazivisa kuti kuchange kuine munamato werufu rwemufi mangwanani emusi wechipiri wakare nguva dza 10 o'clock mangwanani kusvikana 12 o'clock masikati. Izvi zvichaitirwa kukereke ye-Seventh Day Adventist Church iri muChesapeake kuNorthwest muWashington DC. Vaidzidza naMuzii vari kuenderera mberi nekunyora mashoko enyaradzo nekutsigira mhuri yake padande mutande resocial media vachiratidza kurwadziwa kwavo nerufu rwake. Chikoro chake cheTowson University kwaaidzidza zvidzidzo zveaccounting chakumbira veruzhinji kuti vatsigire mhuri yekwaNcuve nemapurisa mukutsvagwa kwemutyairi wemotokari inonzi yakatsika muZii usiku hwashaya mutyairi wacho akatiza. Mhuri yeZimbabwe inogara pedyo iri kukokerwa kuti vabatane nevamwe mukunyaradza mhuri yaMuZii nekubatana mukusvika zuva rekuchengetwa kwake nechipiri svondo rinouya. Vakuru vakati pasi hapaguti, tinoramba tichingoti dai mweya waMuZii wazorora murugare.
Kumakuva, yakonge nzvimbo yekutandarira.
Yekutandarira.
Nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setateyarira.
Setateyarira.
Nangonere kurira. Kosiya pano watakunokushira.
Watakunokushira.
Ndiyani watungamira. Ndiyani wafunga nati chenesera nzira.
Chenesera nzira.